rakataura rikati isu na urano dzatinoda ndedze kuonesana kuti chii chakaitika muna July 30 paelection July 31 tichienda mberi kunoti zvii zvakamboitika panyaya dzematambudziko iwaya pasi chatakaona ndechekuti vanga vasingadi kutaura nenhasi vakuda kutaura asi vachauya havo tiri kungoita chimbi chimbi kupedza basa redu ratiri kuronga mukati mebato tangopedza izvozvo haya vahoriya horiya totonangana nokupedza dambudziko remunyika nokuti nyika haigoni kugadzirika nomunhu umwe chete achitindiri Father Christmas vamunangagwa havasi baba Christmas havasi baba Harare havasi baba Zimbabwe vanongogovera zvinhu nokuti havana chekugovera masimba ndeevanhu naizvozvo vanhu vakavhotera isusu veshanduko naya tinofanira kugara pasi toonesana kuti nyika idzokere kuguta ruzhinji nyika idzokere kune zvakagochiwa nevanhu nyika idzokere pakuremekedzwa nokuva vandudzwa kwokuti mangwana vanhu vanofuma vane confidence vane trust chivimbo chokuti nyika inenge yakagara sei munyaya dzemari munyaya dzeupfumi hwenyika munyaya dzekuwanikwa kwemabasa munyaya dzematongerwo enyika nerusununguko rwevanhu kutaura zvavanoda kufunga zvavanoda nekuparana mazano zvese izvi hazvigadzirisi nokupuwa kwachamisa kuti anga ari muparamend nokuti handina kusarudzwa nevanhu kuita mp kugara muparamend ndakasarudzwa nevanhu kuti titungamire tigadzirise dambudziko riri munyika ndo zvatinofanira kugadzirisana panhaurirano izvo kupanana zvigaro izvi aiwa nyaya haisi yezvigaro nyaya ndeyeugaro hwevana vezimbabwe saka ipapo vamunangagwa ndoda kuti vambokaringwa musoro wavo vakanikwe pfungwa dzavo dzoda kurongedzwa dzidzokere panzvimbo kuti vaone kuti nyaya iri munyika muno ndeyokuti ngationesanei mazano ivo chavanotya chii kumira tosangana huma nehuma chiso nechiso dziso neziso takatarisana mashoko nemashoko topanana toona kuti ane uchapupu hunoita kuti nyika yaende mberi ndiani nokuti takutaurirai ndikati kazhinji zhinji kufamba ubatsirani kuturika denga ubatsirani
semaonerenyu nhaurirano idzi dzingaitwe sei
nhaurirano sekutaura kwandakaita hatimbonenzi chokutanga vapave nenhaurirano pakati pedisu navamunangagwa vakamirira zanupf takamirira mbc tonzwanana pakuti dambudziko nderei munyika towirirana dambudziko rinopedzwa sei nokuti tikasawirirana chaitwa kuti musoro uteme tongoenda kunomwa mapiritsi kana bp tichirwara nemusana hatibatsiri nyika ngatitange taona dambudziko tonoona kuti chii chiri kuita kuti musoro uteme wenyika chiri kuita kuti musoro uteme wenyika munyika mune popoto negakava pamatungamirirwo ari kuitwa nokuti pakatadza kuwiriranwa nesarudzo dzakabuda pakaita hundyarindyari hwakanosvika kuconstitutional court asi koti yakatema kuti pamutemo vamunangagwa ndovafanira kunge varipo asi pamatongerwo enyika tofanira kuremekedza zvakavhotera vanhu saka nhaurirano izvo tofanira kuitwa toona nyika inokufambiswa mberi sei topedza gakava topedza makakatanwa tounza munyika gutsa ruzhinji tounza munyika utungamiriri kwete utongi tounza munyika ugaro ndochinhu chatofanira kugadzirisa ichochi togadzira upfumi hwedu togadzira ukama nedzimwe nyika nokuti hatigoni kugadzira ukama nedzimwe nyika vazuru tisati tagadzira ukama pachedu kuti tiyanane kuti tione kuti mukava uripo kusanzwisisana kuripo kugakava iri riri kubva pasi iye rinogadzirwa sei zvese zvitaziite vamunangagwa ngavauye takavhura madhoo edu takanogogodza kwavari havavhuri madhoo vakangozvivharira tongozovaona votaura vachipitura zvakati isu toda kutaurirana pamwe chete toona nyika yedu inofamba sei kana varamba tine kodzero dzokuunganidzawo vanhu vemuzimbabwe kuti munhu aramba kuonisisana ngatisvike pakuti tichingamidze nokumukurudzira kuti aone uchenjeri hwokuonesana nokuzivisana nekuti dambudziko vanhu vari kufa vanhu vari kutambura vamwe vari kurwara vamwe vari kusvikisa vana mabasa zuva nezuva vanhu vanorara vasina kutavadya nekuda kwenhamiri munyika asi inogadzirwa chete kana tagadzira nyaya yematongerwo enyika.